mumwe mugarwe kumasungo mudunhure kumandamawe kwachivi vatendai kozo vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwira kwakaita mbeu apo mvura yakatanga kunaya
ara zvikuru nekuti mvura yanaya tarisa pagadziriro redu tiri kutarisa mitengo yembeu ndo iri kutiuraya muchiona zvakadai nokuti iko zvino tiri kuona kuti mbeu 10 kg iri kuita 3000 unovawo muhoro wesivhu 7 pamwedzi zvichireva kuti isu sevarimi kuti tizobhadhara mari yakawanda kudero hatikwanisi saka gore rino tikatarisa zvekuti kune zhara tichida kutengawo chikafu padzimba mari yedu inozosara isingachakwani saka gore rino tichangori mazindima zvitokotoko nokudawo kuti mbeu yacho hatina nekuda kwemutengo saka kufara tingafara asi hatiri kufarisisa dai vaona zvokuita pamutengo wembeu
mbeu yeSeedco SC513 inorema makirogiramu 25 iri kuita mari inopfuura zviuru 10 zvemadhora emaRTGS nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru kupfuura mihoro yevashandi vehurumende mari iyi ikaiswa kumadhora ekuamerica inodarika zana remadhora izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende uyo unotambira zviuru 3 zvemaRTGS anofanira kushanda mwedzi mitatu kuti akwanise kutenga saga rimwe chete rembeu yechibage mumwe murimi webzero farm iri kune mamwa vandava zenidhuve vanoti pamusoro pekuremerwa nemutengo wembeu havana mombe dzekurimisa minda yavo sezvo dzakafa nenzara vadhuve vanoti vakutomirira kubatsirwa nehurumende pasi pechirongwa chepresidential input scheme kunyange hacho chichipa mbeu shoma shoma pane yavari kuda
asi tiri kutochema nekuti mbeu yaita shoma isu takachera makomba akawandisa mbeu dzachona ishoma kuti tonotenga mbeu hadzitengeki dzodhura tinokumbira kubatsirwa nekuti chero kuchera kwachona mombe hatichina muri kuona danga iro ripapo takutovesa mombe dzakapa dzose nezhara nechirwere iko zvino vanhu vose vakutodawo mbeu tinoda kutobatsirwawo nembeu
studio 7 yatadza kubata panhare mbozha gurukota rezvebazi rekurima Dr. Inchas Masuka kuti tinzodivi rehurumende panyaya dzezvemitengo yembeu uye kuti iri kubatsira sei vekumaruwa munyori mubazi rezvekurima vajohn basera vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mifudzo yatumirwa nestudio 7 pamusoro pekudhura kwembeu varimi vari kuchemawo nemutengo wefetiraiza uyo wapa zviuru 4 zvemadhora emunyika pasaga rimwe chete rinorema makirogiramu 50 mune imwewo nyaya kutongwa kwenyaya yemutungamiriri wesangano revadzidzisi reamalgamated road teachers union in zimbabwe kana kuti atus vaobed masaraure pamwe neimwe nhengo yesangano ravo amai chela chisiri munhu kwatadza kutanga nhasi apo dare rati harisati ragadzirira zvakakwana gweta revaviri ava vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati mutongi wedare vamboni tindlovu vati nyaya iyi ichatanga kutongwa musi wa29 gumiguru gore rino
tifanira kupinda mudare nhasi nekesi yavaobed masaraure purezidendi weatus pamwe chete namadhamu shila chisiri munhu saka tasvikako maprosecuta vanhu vaivo vachuchusi vataura kuti havasati vava redi pane zvavanofunga kuti zvinoda kugadziriswa pamapepa iwavo saka vatokumbira vaisa chikumbiro kudare chekuti aiwa tinokumbirawo kuti kesi iyo ipostponewe timbogadzirisa mapepa edu saka chikumbiro checho chatambirwa nemutongi kukanzi kesi yava kudzoka kuzotongwa musi wa29 october 2020
muchuchisi wedare muzvare pesha kuhuso anoti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo pamahofisi ebazi rezvedzidzo kwamucheke kuno kumasvingo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini godfrey mutimba